Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 17, 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara ePfuti neZuro. Mumiriri weNorton dare reparamende vatemba muliswa vanozivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekwavanoti kuzvidza zvisungo zvedare iri. Vamwe vanhukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara ePfuti neZuro. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yashorawo kutyisidzirwa kweZCTU uku. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba neZuro yaive nemabara ePfuti, tsamba iyi ichivatyisidzira nerufu kana vakaenderera mberi neurongwa hwekuronga kuratidzira munyika yose svondo rinouya. VaMoyo vati vamhangara nyaya iyi kumapurisa kuti aferefete, uye vati sesangano rinomirira vashandi havasi kuzodzokera kumashure nenyaya yekumirira zvido zvevashandi.
Vari kutipa mhosva inini mutungamiri weZCTU Comrade Peter Mtasa, and vari kuti isisu nemhuri dzedu tichasangana nezvakashata. Vari kuti vatotenga vanhu, vatotenga mamercenaries, ndivo vanhu vachaita basa iroro rokudhila nesu. Vari kuti vane nyere dzime dzakatowanda zvokudhila nesu kana tingaenda rapamberi neurongwa.
Munyora anoona nezvevashandi muMDC vaGideon Shoko vaudza vatori venhau kuti hurumende inofanira kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, kwete kuswera vachishungurudza vashandi avo vavati vari kuona pfumvu nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavati kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Ani munoziva kuti vaMnangagwa vakati hanzi open for business. Zvino kana ukati open for business uchitumira vamwe tsamba dzina mabara, unofunga kuti iwe ungauya kuzo investor panyika inoti kana wataura mind yako wotumira bara unyorwa tsamba uchinziko iwe nevana vako tichakuona kana tisina kubata iwe tichabata mwana wako. Saka zvinokanganisa, zvinokanganisa international, zvinokanganisa regional. Kana pachedu isusu takagara munoona zvinokanganisa nemusi wekuti vamwe munenge muchibhunduka kuti zvinhu zvakaita sei izvozvo. Saka kuona kwatinoita isusu battle room DC tinoona kuti zvinokanganisa, hazviiti kuti nyika ifambe mberi.
Nyanzvi munyaya dzezvimatongerwo enyika uye vashanda neUniversity of Johannesburg South Africa Dr. Pedzai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti kutyisidzirwa kweutungamiriri weZCTU uku kune ruoko rwehurumende mukati. VaRuhanya vati hurumende yavaMnangagwa iri kuramba ichizvipfuura mutsoka.
Zvinongoratidza kuti hapana chakachinja after vaMugabe vaenda. Ihurumende yekumbunyikidza, ihurumende yekutisidzira. Muhurumende makatozotorwa nevanhu chaivo vechiuto, vanhu vanoutsinye, vanhu vaiita zvegukura hundi zviya zvekuma 1980s, vanhu vakaita zviya zvemuna 2000 zvokuponda vanhu, vanhu vakaita zviya zvemuna 2008 zvekuti pamaelection eririhani yepresidential election. So hapana kuti kwanzi pane kunzi muhurumende pachinoti aiwa Urumende iyi urumende chitsotsi urumende vanhu hudzvanyiriri urumende isinga believe in rule of law
asi gurukota rinona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri vaudza studio 7 parunhare kuti urumende haina chainodziva nezvenyaya iyi vakati tinzwe zvakawanda kubva kumapurisa asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati havasati vave neruzivo nezvenyaya iyi kutyisidzirwa kweutungamiriri wezctu kunouya panguva iyo veruzhinji vasiri kufara nemamiriro akaita upfumi hwenyika uye vashandi vehurumende vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa haisi kuvakwanira kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mumiriri weNorton muNational Assembly Vatemba Muliswa nasi vazivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekuzvidza pamwe nekusateedzera zvisungo zvedare. Ukuwo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudzawo paramende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekugadzira magetsi munyika kana kuatenga kubva kune dzimwe nyika. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly nasi, vamuliswa avo vasina bato ravanomirira, vaudza vange vakabata chigaro chemutauri wedare iri amai Tsitsigezi, kuti pane zvinhu zvakawanda zvinobvumiranwa mudare iri, zvisingatevedzwe nehurumende. Vatisi muenzaniso, pakabvumiranwa kuti senzira yekusimudzira magariro enhengo dzedare iri, nhengo idzi dzinofanira kupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba, asi izvi hazvisati zvaitwa. Vatiwo mari dzinotambira nhengo dzeparamende dzave pasi zvekuti hadzina zvadzinobatsira. Vatiwo chimwe chinovatsamwisa ndechekuti vakabvumirana kuti nhengo dzeparamende dzitengerwe motokari dzinokosha makumi masere ezviro zvemadhora ekuamerica asi iko zvino vari kuzotengerwa motokari dzinokosha madhora makumi mashanu ezviro zvemadhora chete vati nhengo dzeparamende dzinoita basa rakakosha zvikuru uye hurumende inofanira kudziremekedza vati kana hurumende ikaisaita zvese zvavakabvumirana vave kukwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva
Diriko kuzivisai kuti ndiri kuenda kumatare edzimhosva nekuti hurumende iyi inoita zvainoda. Monetary policy nezvimwe hazvienderane nemutemo. Hongu dare remakurukota rinotora matano asi zvisungo zvedare rino zvakakosha uye nhengo dzeparamende dzinofanira kuchengetedzwa.
Zvichakadai, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza nhengo dzeparamende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekuagaya kana kuti kuatenga kubva kune dzimwe nyika. Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare iri vachasi vati chimwe chikonzero chiri kuita kuti kambani yemagetsi yezesa itadze kuita basa rayo nemazvo inyaya yekuti mutengo wemagetsi wezesa uri pasi pemutengo wokugadzira magetsi aya.
We are working on improving or increasing the tariff so that it reflects the costs of generating or importing power. They must be
Rikuronga kukwidza mutengo wemagetsi. Mutengo wekugadzira magetsi unofanira kuenderana nemutengo wekuatenge.
Havabvunzwa kuti sei zesa isiri kushambadza mazita evanhu nemakambani vane zvikwereti kukambani iyi. Vachasi vati pane vanhu vakawanda vanosvika mazana masere zvuru uye zesa iyo isina mari ingarasikirwe nemari kana ikada kushambadza mazita evanhu aya mumapepa nhau nemudzine penyuro. Nyika yakatarisana nedambudziko guru rekushaikwa kwemagetsi zvekuti nzvimbo zhinji nyika yese dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Muumiriri weHarare East Vatenda Ibiti vaudza vachasi kuti izvi zvave kukanganisa maindustry mabhizimisi pamwe nemararamiro evanhu munyika. Mune imwewo nyaya nhengo dzeparamende dzange dzichida kuziva kuti hurumende iri kuita sei panyaya dzemuhoro yevashandi vayo uye mutevedzeri wegurukota revashandi valove more matuke vati pane nhaurirano dziri kuitwa uye hurumende ichazivisa zvinenge zvabuda munharurano idzi mukati memazuva mashumanana ari kutevera. Pavabvunzwa kuti sei hurumende yakapa masoja mari yekubatsirikana yemazana mana emadhora pamunhu uye yainge yaronga kupa vamwe vashandi vayo madhora makumi mapfumbamwe nemadhora manomwe chete pamunhu, vamatuke varamba kuti hapana zvakadaro sezvo nhaurirano pamusoro penyaya iyi dziri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
vamwe vanukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti varikusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano weWomen in Mining wekuziya zvinosangana nemadzimai anoita zvezvicherwa waitwa nhasi muBulawayo sechikamu chegungano reMining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra iro ratanga nhasi. Mamwe madzimai audza musangano uyu kuti rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekutorerwa zvine chisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira, kunyanya nevanhurume vanenge vachishandisa chisimba chinopinza zvematongerwo enyika mukati. Mumwe wemadzimai aya, amai Rejoice Chiwendera, vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo chemamwe madzimai mashanu vange vayo nemakore akawanda vachiita zvekuchera chrome pane imwe nzvimbo kuShurugwe mudunhu reMidlands, vakati vakazotorerwa nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura.
Pataichera maclaims aya akazosidiwa kugovernment 2016. So isusu sevanhu vanga vagara vari masitting tenants takapromiswa kuti ticharamba chiripo sevanhu vakaitawo maresources avo akawanda. Isusu semadzimai taingotarisirawo kuti pamwe government icharamba yakatitsigira, asi takazoshamisika taona kuti patakange taapplyawo special grant pakazouyawo mayouth achiti akaapplyawo nzvimbo iyoyo, ndobva vatouya ne certificate vachitichibvai mugodhi hausisiri wenyu.
Amai Chivendera vati chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanhu vakauya kuzotora nzvimbo yavaishandira vakatora nechrome yavaive vachera ivo pachavo. Muzvare Swangile Dhuwe vaudzawo Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vaiita zvekuchera goridhe pane imwe nzvimbo kunze kweBulawayo, asi vakazomira mushure mekunge vaudzwa kuti munhu aiva avapa mvumo yekuti vachere apa akange asiri iye muridzi wapo. Munyori mubazi rezvezvicherwa vaOnest Momoyo vabvuma pamusangano uyu kuti vakanzwa nezvedambudziko iri kunyanya mudunhu reMidlands, vakazivisa kuti gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando nevamwe vakuru vakuru vebazi iri vachange vari mugweru pakupera kwesvondo kuti vanzwisise zvizere nezvenyaya iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation vaWellington Takava Rasha vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti madzimai anotorerwa pavanenge vachichera rinonyanya kukonzerwa nekuda kwemaonero ekuti zvezvicherwa ibasa revanhurume. Asi vati izvi hazvifanirwe kudaro, zvikuru kuvanhu vanenge vaine magwaro akakwana anovabvumira kuti vaite basa iri.
Kana munhu angowana license haasina kodzero kudzingwa neumwe chero munhu zvake, whether anenzi ndi minister here kana kuti mukuru wechi, haana kodzero kudzinga munhu ane mapepa ake, mungava mukadzi kana kuti ngave murume, hapana ane mapepa anodzingwa. Asi zvandingataura ndezvekuti madzimai pamadispute aya kana pava nekupokana pokana pokuti ndepani ndepani, madzimai anowanzokurirwa ipapo pane iya yekutoti yekubehave sechibhinyabhinya, ungototi aiwe uri mukadzi haungatombobudiriri pakukukidzana kwacho ikoko.
Gungano reMine Entra rinotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo navachitando mangwana uye rinopera musi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sachigaro veMDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe muAmerica vaDan Moyo vanoti mazwi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump arikukonzera kusawirirana mumatare eCongress neSenate. VaTrump neZuro vakaramba kuti vane rusarura vachiedza kuzvidzivirira zvichitevera mashoko avo anofungidzirwa kuti ane rusarura ganda avakataura kunhengo ina dzebato reDemocratic Party mudare reCongress. Nhengo idzi dzinoti amai Ilhan Omar, amai Alexandria Ocasio-Cortez, amai Ayanna Pressley pamwe naamai Rashid Tlaib.
If you hate our country, if you're not happy here, you can leave.
Vamoyo vanoti vaTrump vanogona kunge vave kutotanga gadziro yavo yesarudzo dzichaitwa gore rinouya nemazwi avakataura aya. Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe maonero avo.
Zviri unfortunate kuti munhu akaita sapresident anofanira kunge ari president wevanhu vese oonekwa achitaura mashoko akataurwa naTrump pamusoro pevanhu veparamende, vatingati macongress members namembers veparamende remuno muAmerica, achidiscriminata kuvati ngavadzokere kwavakabva. Ipapo vatatu vacho vakazvarwa munomu, umwe wechifuo wacho ndo akazvarwa hake ku Somalia was kuti mu American nonetheless because are naturalized. So zvoratidza division iri kuitwa na Trump kana takuenda kuma elections egore rinouya 2020. Kana muchiziva kuti 2016 akashandisa mashoko akadaro kutaura pamusoro pema immigrants kuti imbavha vanounza madrugs nechichi munyika. Tikutoona pattern iri kuitwa naTrump kana kuchiendewa kumaelections paanotaura mashoko ari divisive pakati pevanhu. Hazvisi kutishamisa isu vamwe because takazviona zvichiitika muna 2016. Saka zviri kuitwa nemadhemocrats manje muhouse of representatives mulower house kuti vatore matanho ekuti Trump ngatongeswe panyaya iyi to a point yekuti even impeachment inofanira kuitika because ari kuvioleta office yake sa president.
Munoona dzimwe nyika dzichidzidza chii nyanya dzemuAfrica dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitwa imo muno muAmerica?
Atini pane chidzidzo chakakosha sereke chekuti democracy haina kuti uri president kana kuti uri hani. Democracy inotreata munhu wese equal. Ende kana uri president nyangwe munyika dzemuAfrica dzakaita sana Zimbabwe, unofanira kutoziva kuti hauzi pamusoro pemutemo, that mutemo neconstitution ndo zviri pamberi. Ende vanhu vamaordinary citizens vane marights ekukwesina sapresident, and therefore tichaona nekufamba kwezvinhu muno muAmerica because it's gonna be a history lesson for mapresident akawanda anoabusa macitizens avo kuti in a democratic dispensation hazviitiwe izvozvo. Nyange uri president, you are still accountable kuvanhu, you are still accountable to the rule of law, you are still accountable to the constitution.
Sachigaro MDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe muAmerica, vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hurumende yeZimbabwe inonzi nezuro yakasvitsa zviri pamutemo nyunyuto yayo pamusoro pemabatirwo anonzi akaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo nevanhu vairatidzira kuLondon svondo rapera. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakasheedza mumiririri weBritain muZimbabwe ikamuzivisa nezvekusafara kwayo nekusachengetedzwa zvakasimba kwegurukota iri, izvo zvinonzi zvakapa mukana vanhu vairatidzira ava kuti vasvike pedyo negurukota iri uye kuridira mvura. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvagara zvichiratidzira pamizinda yenyika kana kumisangano inenge ichipindwa nevatungamiri venyika kana makurukota avo senzira yekuratidzira kunyunyuta kwazvo nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Nengo dzebato reMDC muAmerica dziri kutarisirawo kuratidzira nemugovera muWashington DC dzichinyunyuta nezvekusungwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhu kumusha nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica vaTimothy Muringai kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Bato redu riri kuita demonstration kuDC muWashington Saturday 20th July mukusapota vanhu vakasungwa kumba veMDC nemamiriro akaita enyika yedu zvatiri kuona tese.
Pane zvazvinobatsira here? Takaona svondo rapera vamwe vachiratidzira kuLondon. Pane zvazvinobatsira here kune zvinhu zviri kuitika kumusha?
Makore ese atiri kuenda tichinoita demonstration zvinoreva kuti pasi rese rinenge richitarisira kuti kuZimbabwe kune zviri kuitika, nekuti isu vari mudiaspora hatikwanisi kuenda kumba tinoita mademonstration iwayo.
Pane vari kusoropodzawo kuratidzira kuri kuitwa nevamwe vari kuratidzira kunze kwenyika, zvikuru kuratidzira kwakaitwa kuLondon. Vamwe vanonzi vakapedzisira vaakubata-bata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo. Vazhinji vari kuti zvinonyadzisa chimiro chenyika. Imi munoti?
Hapana kusingashoropodziki, nekuti nyangwe Jesu chaiye aishoropodzwa nemaFarisi. Saka isusu hatingatyi kushoropodzwa nevamwe vanhu, asi kuti tichamirira bato redu nevanhu vedu vese vari muZimbabwe vari kutambura nenguva ino pasina kudya nekutarisira kuti kurarama kwemangwana yedu yeZimbabwe kunenge kwakamira sei nekuda kwegavhenmendi iripo mazuva ano. Saka atinyambotya vanhu vachati shoropodza nekuti zvakabvira kare zvekushoropodzwa. Tikatya izvozvo nyika iende pamberi ende kuti shanduko yatikuda kuti iitike haiuye.
Pane vamwe vari kupomerawo vamwe vanhu vari kuratidzira kunzi vanhu vanenge vachida kutsvaga kuwana magwaro ekuti vange vachigara munyika dzavari idzodzo, saka vachizoita zvakadaro. Munoti
ndinenge ndichida kuonawo kuti ivo vari kushoropodza ivavo kuti vagare munomu vakawana sei ivo mapepa acho. Mademonstration haasi mapepa chete. Ndinoziva kuti vazhinji vanogara mudiaspora vari kuda kunogara kuZimbabwe, asi nekuda kwekumira kwakaita nyika hazvisi kukwanisika. Saka ndomuhindura yangu pane nyaya yakadaro.
Avo vanga vari muteedzeri wemunyore anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica, vaTimothy Muringai, vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Jonga abatawo sachigaro webato reZANU-PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo panyaya yekuratidzira iyi.
Tinonzwa kushoreka zvikuru nezvatakaona zvichiitika kuEngland, kuLondon uku, nekuti hazvisi zvinhu zvinoitwa nevanhu vane hunhu. Kana paine matambudziko kana kunyunyuta kana kusuruvara kuripo, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira zvine mwero zviri pamutemo, vasingatsitsirewo kodzero dzeavo vavari kuratidzira against kana kuti vavari kupikisana navo. Zvatakaona zvichiita zvokuti minista aidirwa mvura vamwe vachizosvika pakurovana, zvinhu zvisina hunhu. Uye tiri kunzwawo zvakare zvimwe zvaakubuda kuti vamwe vaiita izvozvo itori nzira yekuti vawane kuramba vachigara vari kuno kunze uku, nekuti vamwe vacho havana tendero kana kuti mapepa ekuti vagare kuno kunze kwenyika. Saka vaakutora mikana iyi kuti vati hatingadzorerwe kuZimbabwe, nekuti tikadzorerwa kuZimbabwe tinosvikopondwa vachinyepera hurumende, asi vari ivo vari kutsvaga zvavo magariro ekuno kunze. Zvinhu zvinoshereka zvikuru izvozvo.
Asika vaGuni, chinosvitsa ipapo ishungu nekutsamwa kune kuine vana veZimbabwe. Mungavavhara sei?
Vanhu vanobvumidzwa kutaura zvinovanetsa, vanobvumidzwa kutaura nhunha dzavo, asi izvi ngazviitwei pamutemo, ngazviitwei vachiremekedza kodzero dzevamwewo, nekuti vanotsutsumwara havasiwo chete vane kodzero, munhu wese ane kodzero. Saka zvinhu zvatinoshora izvozvo, taakuona kuti vamwe vedu vari muopposition vaakutotangisa kuita zvemademonstration izvozvezvo kuno kuti uri kunzwa zvakare kuti mahunga-hunga vari kuda kutanga kuita demonstration kuno kuAmerica, yatisingazive kuti chii chaitika chaita kuti vade kuita demonstration pawekendi kunoku. Asi tinoziva kuti magariro avanogara vachiita vemapato anopikisa ava, kunyanya nyaya zvinezvi takatarisa kuti president vari kuuya kuno tine musangano weUnited Nations kuNew York, ndosaka makuona vanhu vaakutanga kuita bongozozo rakadai rekuita mademonstrations asina maturo, asina kana chinhu chamungati ichi ndo chakonzeresa.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni, vachitaura vari parunare muno muWashington DC, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% kumaruwa vakatarisana nenzara kutanga munandira kusvika chikunguru gore rinouya. Asi mumwedzi wapera vanhu vanosvika zvikamu zviviri nechimwe kubva muzana ndivo vaida chikafu kumaruwa. Nzvimbo dzakanyanya kutarisana nenzara dzinonzi dzinosanganisira Matabeleland North, Masvingo neMidlands. Rimwe sangano rinoongorora nyaya dzechikafu RefuseNet rinotiwo vanhu vari mumadhorobha vakawanda vanoda rubatsiro gore rino sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanhuwo vakanyanya kutarisana nedambudziko rechikafu vagari vekuchipinge nechimanimani, uko kwakawirwa nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti cyclone Idai. Gurukota rezvashandi nekugara zvakanaka kwevanhu Amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona gwaro reZimvac sezvo vange vachangosvika muNew York kumusangano weUnited Nations. Muguzea nezvenyaya iyi tabata mugari wekuchimanimani vaJoe Dumakwezu avo vati sangano reWorld Vision riri kuvabatsira zvakanyanya nechikafu pari zvino kunyange hazvo kuine vamwe vanhu vari kuti vainge vasati vanyoreswa mazita.
Takada kumboedza kutaura neWorld Vision kuti kune vamwe vanhu vedu vakasara. Asi ivo vakati izvo vanhu vakanyoreswa ngeRed Cross nekuti ivo veWorld Vision havasiriwo vakanyoreswa vanhu. Vakanyoreswa vanhu veRed Cross. Red Cross ndiye akazoita handover mazita kuWorld Vision. Saka vakati tichaedza kugadzirisa asi ndakutoona kuti sezi yavainga vachitaura yekuti tinopa kaviri kana kuti katatu yatopera. Saka kana vachizokontinua ndopendakavapa vakati izvo kana vachizokontinua vachabata munhu wese vanhu vaya vavakanyora mazita vachizoisa mumakombiyuta.
Fezi yekutanga yacho iyi vakati vanopedza rini?
Fezi yekutanga vakanga vakati vanopedza muna July imomo.
Saka hamuzivi kuti chii chichazoitika panopera iwo mwedzi uno?
Nekuti nyaya yavo manyere yekuti ava vangu vachiti takanga takabhajeta kumayusa iko zvinoizvi zvaakuti zviringa pamusana pekuti hurumende yakati musasashandise mayusa nekuti vaide kuzoita 44 week. Saka iko zvinoizvi handitazivi kuti programu yavacharonga e44 week yaichabudirira here kana kuti vacharamba vachipe chikafu kana kuti vachaita sei.
Zvii zvinoda kugadziriswa munharaunda yenyu pari zvino?
Pari zvinoizvi zvinoti zvikoro zvakasiya zvacherwe matrenji kana zvakakuwadzwa necyclone. Zvikoro zvizhinji zvakangosiyiwa zvacherwe matrenji ngepublic works asi hapana chavakaita. Saka zvikoro zvizhinji takapanana nechekuti ndima primary pane matrenji anokwana kuita 4 mabhloko mairi madzimaticha 2 hadzina kugadziriswa dzese idzo dzese. Vakangouya vondoti bati apa votere matrenji. Pamutangwa kusekendari pa5 houses dzese idzi hapana chakaitwa. Matrenji hongu akagadzirwa pandima 1 bhloko retrenji ndo rakapera. Asi harisati ravhurwa zvaro sinzi vakapedza kugadzira kwacho. Then kundiene kune trenji yesera block asi havana kuzorivaka kana kuita zvimwe zvinhu. Saka zvese izvi hazvina kana vakambokwanisa kubatsira.
Mumwe mugari wekuchimanimani vaJoe Dumakwezu vachitaura vari parunare vari kuchimanimani kwakare. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaGames chiri kusangana nemaFlames ekuMalawi mutambo uyo Zimbabwe inofanira kukunda kuitira kuti ienderere mberi makwikwi e2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe iyo yakakunda Barbados 66-41 nezuro inofanirwa kukunda mangwana kuitira kuti ipedze iri muzvikwata zvishanu zvinotamba zvine mutsindo pasi rose. Malawi ine nhoroondo yakasimba munetball muAfrica uyezve iri pachinhano chechipfumbamwe muurongwa hwemutambo uyu pasi rese. Asi mutsigiri wemaGames vaShekman Gosha vanoti nhoroondo haina basa pamitambo yakadai.
Malawi itimu yagara ichiti jairira kubvira kudhara but inini maonero angu ndokubhiliva kuti history inochinja and this time tirikufanira kuirova nematambiro ekuita timu yedu yevakadzi. Takatoitimba zvekuti yaigara ichitirova zvezvi zvakapera.
Cherei kupa vaGosha chivimbo ndechekuti Zimbabwe yakarova Barbados neNorthern Ireland idzo dziri pamusoro murongwa hwepasi rese uhu. Northern Ireland iri pachinhano chetsere, Barbados panzvimbo yegumi nerimwe chete panguva iyo Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu. Kunyange hazvo Malawi yanga ichikurira Zimbabwe mumitambo yekare, mumwe muteveri wemaGames vaSamson Muchinapo vanoti uyu wave mutambo mutsva uyezve une zvinangwa zvitsva.
Asisu nemutambiro watiri kuita tikuona kuti maworld rankings haana basa. Asisu nemutambiro watiri kuita tikuona kuti Malawi toirowa.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechina mugungano rezvikwata zvitanhatu regroup F nemapoints mana yakaenzana neMalawi zvekuti kurova kwavo maFlames kunovaendesa pachinhano chechitatu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vachenjerai Manase vanoti maGames asatarise zvavaita kusvika pari zvino asi kuti atarise mutambo wavo neMalawi kana.
Tinotenda Michael nguwa edu ndo inenge ya jikana na msakanga nuwa terere kuti muchirongwa chedu che live talk na 8 PM. Tirikutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida kupinda muchirongwa ichikanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number zinoti 001202465 0318. Indi ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika tisendaba.